Mangwanana kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 17, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Manominations aya abuda zvakanaka nekuti vanhu vaburitsa zvanga zviri mupfungwa dzavo ende hapana kupokana kana kukakavadza kunga uchiitika.
Congress yeMDC mudunhu remasvingo inodoma mutungamiri webato vaNelson Chamisa kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiri webato vaElias Mudzuri, vachidomwawo kuti vave mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato.
Shuwa, makore 39 tabva muudzanyiri hwokutongwa nevamwe vedzimwe nyika kuudzanyiri hwavabhizisi chokwadi takabva kuo. Asi vachatadza kubuda zvachose kusuro kugobva muurombo zvaramba izvi.
Mhuri yeZimbabwe yopemberera makore makumi matatu nemapfumbamwe nyika yawana kuzvitonga kubva kuvachena, asi rimwe gamba rehondo risununguko richiti vanhu vachiri muhondo yekuti vabude muurombo. Tichakupai zviri kubva kuvateereri weStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno. Iyi ndiwo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Congress yebato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu remasvingo yakadoma nezuro mutungamiri webato vaNelson Chamisa kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiri webato. Congress iyi yakadomawo vaElias Mudzuri kuti vave mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Sarudzo yekumasvingo ndiyo yakadoma kekutanga vaMudzuri kuti vave mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato. Vamwe vakadomwa sevatevedzeri vemutungamiriri webato ndiva Morgan Komichi navaiushume Ncuve. Muzvare Tabitha Khumalo vakadomwa pasina anovakwikwidza kuti vave sachigaro webato, ukuwo Amos Baya ndivo vakadomwa kuti vaite murongi wemusangano. Valuk Tambori Nyoka ndivo vakadomwa kuti vave mutauriri webato. VaCharlton Hwende vakadomwa kuti vakwikwidze chigaro chemunyori mukuru webato, ukuwo vaDavid Coulthard vakadomwa kuti vakwikwidze pachigaro chemubati wehomwe. Nengo Citizen Alliance vaJoe Mugari avakanga vachikokera sarudzo mudunhu remasvingo vakati urongwa hwenomination hwakafamba zvakanaka.
Manominations aya abuda zvakanaka nekuti vanhu vaburitsa zvanga zviri mupfungwa dzavo ende hapana kupokana kana kukakavadza kunga uchiitika. Pabudawo vaviri vatatu vabvuma kuti vavhote nekusarudza mumwe chete wavanoda wavazosarudza vacho vabva vafara vese kuti ndiye wavanga vachida.
Musarudzo dzekutungamirira dunhu remasvingo vaJames Gumbi vakunda vaSimon Mupindu. Sarudzo iyi dzakatanga musi wemuvhuro dzikapera zuva rodoka nechipiri sezvo pakamboita kunetsana pakusarudzwa kwevanhu vaifanira kuvhota, vamwe vachiti sarudzo dzematunhu mamwe hadzina kuitwa zvakanaka. Pakamboita kakunyunyuta kwevatsigiri vavaMupindu avakange vachiti vakabirirwa asi izvi zvakazogadziriswa. VaChibaya avo vakaitisa sarudzo yedunhu vakati sarudzo dzakaitwa zvakanaka, vakatiwo vakanonozwa kupedza neuwandu hwevanhu vakauya kusarudzo.
Ba kuti nditi inini sarudzo dzafamba zvakanaka chose, hongu hatina kukwanisa kupedza nezuro nenyaya yekuti masvingo inzvimbo yakakura. Mastructure emusangano vane interest yakakura chaizvo paurongwa kusarudza vatungamiri vavo, saka ndingati tapedza usiku hwese tichiita basa guru reaccreditation. Munoziva kuti musangano pauchigo wakura seweMDC, munhu wese anenge achikwidza anga tidainda kundavo. Bazvisinei, vana veMDC vanohwisisa kutiri kugwira zamu ramai vedu kana tichiriyamwa hatitamburi munyatso.
Vagumbi avo vakakunda musarudzo umu vakatambira zvakabuda musarudzo nemufaro vachiti vachashanda kubatanidza vatsigiri vavo kuti bato ravo rizokunda musarudzo dzenyika.
Ende mashoko angu muchidimbu ndeyekuti mhuri yemasvingo inofanira kubatana, nokuti mukaona musiyano uripo pa mavhosi awanikwa anoratidza kuti vanhu vane unyanzvi hwakada kufanana. Saka pane challenge yokuti tibatanidze leadership chero vanhu vakwikwidzana so that tinova nemasvingo yakarongeka.
Vagumbi vachange vachitevedzerwa navaSimon Ziki, munyori webato wakaitwa vaEria Musendekwa, mutauriri webato ari vaDerek Charamba, uye madzimai achange achitungamirwa naamai Nyaradzai Mago. Nakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Muri yeZimbabwe mangwana iri kupemberera makore makumi matatu nemapfumbamwe nyika yawana kuzvitonga kubva kuvachena, asi rimwe gamba rehondo yerusununguko vaBernard Manyadza vanoti vana veZimbabwe vachiri muhondo yekuti vabude muurombo. VaManyadza avaizivikanwa nerekuti paka chipoera munguva yehondo yeChimurenga uye vaive mumwe wevakuru vemauto ebato reZanu eZanla, vanoti chakapinza vanhu muurombo kutadza kutongwa kwenyika kubva pakawanikwa kuzvitonga kuzere muna 1980. Vanotiwo hurumende yavaEmerson Munangagwa haina zvayati yaitira vanhu zvinovaburitsa kubva mumatambudziko ezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika zvavanoti zvakasiyana nezvaiitwa nehurumende yavaRobert Mugabe avakabviswa pautongi nemauto muna mbudzi 2017. Vanoti izvi ndizvo zvinoita kuti vanhu vasazoona kukosha kwezuva rekuzvitonga kuzere. Ngatinzwe hurukuru yataita navo tichitarisa zuva rekuzvitonga.
Shuwa, makore 39 tabva muhuru zanyiri wokutongwa nevamwe vedzimwe nyika kumuzanyiro wavamabritish ichokwadi takabva koko. Asi matatadza kubuda zvachose kurusununguko kubva muurombo zvaramba izvi. Kune tumhaswa tinobva ipapapa zvekuti vanenge vachitonga vari kunyatsoziva kuti uko kune vanhu uko hakuna kugutsikanwa uko, ivo votishishita manje nekutonga kuya kwedemo matimi hurumende itsva haisi itsva, yakangoisa rimwe diri. Vaona kuti uyu mutana uyu waakuzotikanganisira matungamiriro atanga tichida, kunyanya papapa akati tiri kushayiwa 15 biliyoni. Vakaona kuti vanhu vachabvunzisa kuti ko inogwesa kwa 15 biliyoni sei, izvi tine mapurisa, izvi tine CIO, izvi tine masoja. Vakakomberedza chiyadzwa dambudziko rakune zvaizvinoitwa jonga ndere mabirocratic capitalist, kureva kuti vanhu vari kuwana upfumi kubva mukustripa maasset enyika kutora upfumi hwenyika vachiita ivo hwavo, ndopane dambudziko apa.
Saka tingati here hapana musiyano pane zvakanga zviripo muhurumende yavaRobert Mugabe?
Musiyano watovapo wakakura yavaRobert Mugabe zvaiita kudhara uyao aiti akaona kuti ukwati akuenda kwenenge kumawere aibva angokarira kuti atimukwidze mapuraizi wayayo ndiani. Musiyano manje uripo ndokuti kuava vari pava vapedza zviriti zvokuti dhizi rakapita $33 ramutiri $37 kuti zvino vachagozofamba vangani. Asama vanhu vagoenda kunovata hupe dzeumambo hwebato pasi. Saka tiri kutsvaga freedom from poverty kuti ngapasa kwenzira nokukurumidza. Ndive zvani kuti anonzi madictatorship ari benevolent nokuti madictator anenge ari madictator asi kuikonomi kukunenge kuchivakika zvakaa zvakaita kunana South Korea zvaziya. Haikona izvekuti you set up a cabal yedictatorship yokuti mimi anoti prepare to listen mentality yakadyarwa 1980 kuti hatiri kuita marriages takabatana neambi yedu vezapa tiri kurwa navo.
Tingati here bato reZANU PF riripo iye zvino richiri bato ramungati richiri kuteera maideals kana kuti zvamaiteera munguva yehondo yeChimurenga kana kuti pane zvashanduka?
Far from it, kutobva kure chaiko chaiko. Ini ndingatoti zvatova opposite pane zvatakange tichifungira. Regaindi kupei mufananidzo karyoke kuti kune nzira dzamasoja kuti masoja munofanira kunge muine humility. Masoja erusunguko ndo yatingati nuclear national army, asi kuti musoja agoita chivindi chokutora AK yakazunungura nyika kupfuura munhu ari kumhanya nokumusana kuti ko zvakazochinja papi kwezi. Asi pakaitwa zita rekunzi Zimbabwe National Army dai zvakanzi Zimbabwe People's Army County People's Defence Force zvingadei zvakachinja mafungiro ako ezvino. Doctrine yako manje yaa doctrine yerepression yaa doctrine yefascism yekuti musoja anaita trigger hipi kusanyara kusatsa kuchengetedza upenyu hwavanhu pane kuti ungozvidzivirira vanhu ndio wakuenda kuenda kunopfuura vanhu ndopandiri kuti zvakamonyororwa zvatova opposite.
Zuva rekucherechedza independence kana kuzvitonga kuzere kunoitwa mhemberero, imi muri kutarisirwa kunge muchienda here kumhemberero idzi?
Pandiri papo pandiri ndingakunyange ndine vairi kana ndine shamwari yangu kana ndine mudzimai wangu ndinorangarira chose nekuti chero patiri hazvingorevi chete kuti munhu wese ngaaende kustadium. Ipo pavari ipapo apo vanhu vanoita mundangariro dzavo, iko kumawadzi chaiko chaiko kune vanhu ndokune vanhu ndokune macelebration chaiwo. Iyo gleya yekuenda kumastadium iyai kungoenda kunoumba makaruti paya paya apo kunoumba makaruti chaiko 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 chaiko, hatifarire independence tiri kwatiri.
Vanga vari mumwe wevarwiri wehondo yerusununguko vaBernard Manyadza vaizivikanwa nerokuti paka chipoera munguva yehondo vari parunare kuwedza neStudio 7. Tombotarisa mimwe yemisoro yenhau iri mumapepanhau akasiyana emunyika. Bepanhau reHerald rinoti mapurisa akawanda aiswa mumigwagwa mikuru yenyika pamberi pezororo rekuzvitonga kuzere pamwe nereEaster kuitira kusimbisa kuteverwa kwemitemo yemumigwagwa. Bepanhau reNews Day rinoti chirongwa chekudzivirira kutanga kwekorera mumatunhu akakanganiswa necyclone Idai anoti Chimanimani neChipinge chakatanga nezuro pachitarisirwa kupiwa mushonga wekudzivirira chirwere ichi kuvanhu vanodarika mazana mana nemakumi masere ezviuru. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri.
Manhira akanaka, manhira akanaka Studio 7. Kwakadiwo kumana yenyika kwese kwamuri koko. Akadiniwo mabasa. Aiwa ini ndini Clive Moma tinyara ndiri ku Cape Town. Tiri kungoshira kuti dai nyika yedu yanaka tazodzokera kumusha. Tasuwa hama neshamwari mukati mekumusha.
Makadii wari pa Studio 7. Tikutoshamisika kunzwa kuti chingwa chakwira zvakare. Chingwa chakunzi tapa $3.50. Komana zvinhu zvakurwadza izvi kurarama. Aiwa ndiri parushinga business center ndakeni.
Makadii vapakuri vechirongwa, zita rangu ndiri Wochirandu. Ndoda kutaurawo pamusoro pevechidiki vari kutora zvinodhaka. Zvinhu zvinoshungurudza chokwadi kuti munyika medu hamuna mabasa. Mainvestments aya aitaurwa kuti vachauya kuzoinvesta munyika havana kuuya. Zvino vechidiki vanoparara nenyaya yekuti vachange vachida kuzama kuti pfungwa dzavo dzireruke. Hurumende ndiyo ine dambudziko rose rirasvika kuti vechidiki vatore zvinodhaka. Handizivi kuti mutungamiri wenyika achapagadzirisawo sei nevanomupawo mazano. Vanomupawo mazano api vachitarisa mamiriro akaita nyika? Nokuti makore ese atarasikirwa nemari dzaifanira kunge dzichibhadhara tiksi nemakambanisi nevanhu vanoshanda mumakambani yayo yakawandisa. Ngavadzikise pesendeji yetaxi yavanotorera makambani voisa mutemo wekuti usazopfume mangwana wakachinja. Nokudaro nyika inogona kusumuka, vechidiki vanogona kuwana mabasa, naizvozvo vanogona kusiya zvinodhaka zvose zvavanotandisa, nyika yoenderera mberi.
Yes, koma hove makasimba here kumusendai nokudzoka. But you can't relieve stress in mad drugs. There is recycling these days. Unogona anangoenda kunhonga mapepa kana maplastic in town memakareven in locations there. Then you recycle, then you get money. Now Maria Varkoana, you know, Champisa, you know, think about drugs, but you shoot them out here and we are living stress. But it's only for a matter of time, even though we're in Zagunama Baza, but we must also try to do something with our heads and our minds. Not going to take garret singles with Barra Pumba. Like now, the dignity of our country is getting right to the pit. This is not right, what these other guys are doing.
Makadi chenyewe Studio 7. Inini ndinonzi Mai Mutata. Ndaichikumbirawo rubatsiro rwenyu panhau yezvataurwa zvevana vari kusevenzesa zvidhakamiswa. Neniwo ndinonzwa kubatikana zvikuru vana vedu vachisevenzesa zvidhakamiswa. Ndirimuwawo mubereki ane mwana ari kusevenzesa zvidhakamiswa pane ino nguva. Handizivi kuti ndingayamurikewo sei.
Tinotenda vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko avo kuno ku Studio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa che live talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 PM kushika na 5 PM. Musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kushika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru weUnited Nations adoma chipanga mazano chinokosha vaNicholas Haysom kuti vabatsire munhaurirano dzekutsvaga runyararo muSudan, umo mauto akabvisa pachigaro vaive mutungamiri wenyika kwenguva yakareba vaOmar al-Bashir svondo rapera. Zvizvarwa zvemuIndonesia zvatanga kuvhota nenguva dza 7 mangwana nanhasi enguva dzeko, musarudzo huru pasi rose kuitwa muzuva rimwe chete. Kunyange hazvo moto mukuru kwazvo wakapisa chechi yeNotre Dame iri muParis kuFrance nemuvhuro usiku wakaparadza denga rechivakwa ichi vakavanda kusanganisira chizvarwa cheZimbabwe chinopinda kereke Roman Catholic Church Father William Guri vanoti vanoshamisika kuti hapana upenyu hwakarasika. Father Guri ava vari muAnnapolis mudunhu reMaryland muno muAmerica vanotivo zvichengetwa zvinokosha zvakawanda zvaive muchivakwa chine makore anodarika mazana masere nemakumi mashanu ichi zvinosanganisira korona yeminzwa inonzi yakapfekedzwa Ishe Jesu Kristu pavakaroverwa pamwe nemapfupa evasande vechitendero ichi aichengetwa mukereke iyi zvakanunurwa kubva kumoto uyu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Hazvisati zvaunyatsozivikanwa pane mainvestigations anzi nevakuru aitwe, asi pari zvino vari kunyanyofungidzira kuti ingadai iri accident yakaitika pavashandi, nekuti pane basa rokugadzirisa kana kuti restoration ranga risiwa pacathedro iyi. Saka zviri kunyanyofungidzirwa kuti ndopanogona pakabva moto wakapisa imba iyi.
Tinonzwa kuti chivakwa ichi ranga riri dura rekuchengeterwa zvinhu zvakakosha kwemakore akawanda, tichionawo kuti iyo cathedro yanga yane makore 850 zvichireva kuti ranga riri dura renhoroondo dzakawanda. Zvii zvakaburitswa nezvakapararira muchechu?
Ndanzwa kuti hanzi mifananidzo mizhinji yakaita semapaintings nemamwe matreasures nezvimwe zviwanikwa zvakakosha zvinenge zvirimo zvakadaro semapfupa evanhu vanonzi vangwari vakarurama vasande zvinoereswa muchitendero chechikatorike, zvizhinji zviri kunzi zvakaburitswa nevanorwisa moto waya mafiremen vakakwanisa kuburitsa zvinhu zvakawanda. Uyezve pavanga vachiita basa rekugadzira iri pane mastatue zviumbwa zvevapostori zvanga zvakafanoburiswa kudhara kuitira kuti basa iri rigadziriswe. Saka zviri kunzi izvozvo zvakapona zvanyanyotyirwa kunzi zvinhu zvakawanda zvichaparara mukuzotarisa kwavaita mushure mwunge moto wadzimawana kuti hazvina kunyanyoparara sezvanga zvakafungidzirwa. Zvimwe zvinhu zvizhinji zvichiri pari pakanaka semastained glass windows, mawindo aya anopenyapenya emachechi mazhinji acho arimo, atare ichigere zvakanaka, haina kunyanyobatwa-batwa. Saka ndofunga zvinhu zvakaparadzwa zvinenge zvishoma pane zvaifungidzirwa kuti zvakaparadzwa.
Tiri kunzwawo kuti muchivakwa imomo ndo maichengetwa nguo dzakanga dzakapfekwa naIshe Jesu Kristu nguva yavaroverwa. Ichokwadi here ichi?
chokwadi chipo ndoti ndaza yeminzwa ndo inonzi yanga ichichengetwa mumi iyo inonzi haina kuparadza ndaza yeminzwa yakapfekedzwa Jesu musoro mama inonzi yanga iri mukathedra imomo ndiyo yega zvimwe hanzu kwete asi ndaza chete ndo yandinoziva kuti yanga irimo
chiitiko ichi chingakanganisa zvakadii kufamba kwebasa reRoman Catholic Church
ndofunga chichati kanganisei zvakanyanya pamafambiro ebasa Roman Catholic Church nekuti svondo rinoiri ndoratinoti Holy Week ratinoita yatinoti Easter Triduum mazuva matatu akanyanyisa kukosha chaizvo muchitendero chedu chechikatorike saka mazuva iwayo ndopanonyanyodiwa chaizvo chechi zvikurukuru chechi hombe dzakaita seiyi ndopatinoita manamatiro edu atinenge takanyatsoungana tese tichiteedzera nhoroondo dzekutambudzika nekutifira kwakaita mambo edu Yesu Kristu saka kuva vasina pekupindira idambudziko sezvamunoziva manamatiro edu echiRoma mumakore akawanda tajairira kunamata muchechi yakanyatsovako saka chechi yakaita seiyo Notre Dame iyi inofarwa ngeri nzvimbo yakakosha chaizvo manamatiro avanenge vachiita paeastern saka kunge vasinayo ndofunga izvozvo vatori mushishi rekuedza kuona kuti mamwe maservices oitwa kuchechi dzipi dziri padhuze
kuvakurudza kana kudzosera chivakwa ichi pachachiri kungatora nguva yakadii
ini ndiri kutarisira kuti kunogona kuti kurumidzei kuitika nekuti maonzwira anda ndichito hangu ichiteerera nhau mari inenge iri kubuda chaizvo vanhu vabatikana nazvo uye vari kubvisa mari dzine mvuri dzekuti basa rizobatsirizve chanda ndichityira ndezvekuti dai papa sina mari yacho zvaigona kunetsa asi nemabudiro ari kuita mari nechido chikuratidzwa nevanhu vakawanda zvikuruwo vane mari ava nevane ruzivo rwepamusoro zvinogona kuita kuti ikurumidze kugadzirika ikozvino zvine teknoloji yapo mari dzacho dziri pahadzo nechido chacho chiripo handioni chinyanyotora nguva yakareba isati yapera kugadzirwa zvakare
vanga vari chizvarwa chezimbabwe vari vekereke Roman Catholic Church Father William Guri vari parunare muAnapolis muno muAmerica neStudio 7. Akapisa makereke matatu anopindwa nevechitema kuLouisiana Holden Matthews nezuro akamiswa pamberi pedare redzimhosva achipomerwa mhosva yekutanga moto mitatu iyi uye neruvengo mapurisa anoti pane humbo hwakawanda hunoratidza kuti Matthews uyo ane makore makumi maviri nerimwe ekuberekwa akapara mhosva idzi mutongi wedare redzimhosva akatongawo kuti Matthews auye kudare musi wa18 chikunguru makereke akapiswa naMatthews akakosha nekuti akavakwa zana remakore apfuura muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica tanonoka wande weStudio 7 abata mufundisi Isaac Mwase veBaptist Church iri muBaltimore mudunhu reMaryland kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi
hazvinonzwisa tsitsi kuti pane munhu angade kupisa panosanganira vanhu vachizvinamatira pasi rose riri kusuwa nekutsva kweNotre Dame Cathedral kune Greek kuFrance mumavhiki apfuuraya pamwe pane makereke anga akapiswa kuLouisiana zvinosuwisa chose kuti kereke dzekuLouisiana dzakatsva nokuda kwokuti pane munhu anga neruvengo rwakamusunda kuti avanopisa kereke iyi kutsva kweNotre Dame vari kutaura munhau vari kuti yanga iri accident zvisinei pano kusuwa kuripo pasi rose pane vanhu vanokoshesa basa rinoitwa nemakereke
mukomana uyu akabatwa hake sokuzova kwamunoita asi mubvunzo wandiinawo ndiwo kuti chii chinenge chaitika mupfungwa yomunhu kuita zvinhu zvakadai kukereke zvinotora chii kuti munhu afunge kuita zvinhu zvakadai
mabasa erima akawanda pasi rose varipo vanhu vanenge vasvika pakuve neruvengo basa rinoitwa nekereke ruvengo rwaHolden Matthews ari kunzi anenge ndiye akapisa dzekereke idzi ruvengo rwake runobva pakurasikirwa nerutendo muna 10 kurasikirwa kwerutendo rwake ndokubva kwabatana neruvengo kuvanhu dzikereke zvakare kuruvengo rwakananga vanhu veganda dema. Zvinosuwisa chinhu chirimo muno muAmerica chagara chichida kuti muno muAmerica vanhu vatsvage kuvandudza magariro evanhu vakasiyana siyana vechirungu, veganda dema nevese vese vana vamwari vachiziva kuti vese vakasikwa naTenzi.
Imimi somunhu weshoko, somufundisi, kana muchiona zvinhu zvakada zvichitika, munoudza chii kuvatendi venyu? Munoti chii kuvatendi venyu pamusoro penyaya yakaitika seya Matthews?
Shoko randingataure kuvatendi ndekuti rangarirai kuti kereke hadzizi dzimba dzatinovaka. Dzimba dzatinovaka matinosanganira dzimba dzinokosha hongu, asi chinokoshesesa ukama ruripo pakati pevanhu vose vakasikwa nemufananidzo waMwari. Kutsvakwa Notre Dame kwangori accident, kutsvakwe dzikereke dzekuSaint Landry Parish kuLouisiana kwakaitika nokuda kweruoko rweruvengo. Zvisinei, zviitiko zvese izvi zvinotirangarisa kuti zvatinovaka hazvigare nokusingaperi. Dzimba dzichatsva, dzichaputsika. Chinokosha ndechekuti nerutendo runogara nokusingaperi.
Vanga vari mufundisi Isaac Mwatse veBaltimore Baptist Church muMaryland muno muAmerica, vari parunare naTanonoka Wande weStudio 7.
Anything you ask, I deliver. Bending backwards, building your dreams, hoping that you will love me it seems. Chins wa chins, chaka ipa. Ya ya I, ya tonetsa. Rera ima, ne mukasa. Ino fuma yokuruma.
Dance boy,
am I a dance
boy?
Is this a fake romance
boy?
Bang
boy,
am I a bank
boy?
Am I your ATM
boy?
Dance
boy,
am I a dance
boy?
Is this a fake romance? When I ask you, never deliver. Do you know the perfect disguise? Lie to me with love in your eyes. One day by, bye, I'm all you. One day shy, sazororo. Rera ima, ne mukasa. Ino fuma yokuruma.
Dance boy,
am I a dance
boy?
Is this a fake romance
boy?
Nako kambo akilizi kubva kuna Amara Brown tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvongo yedu yapera. Regai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Kongresi yeMDC mudunhu reMasvingo inodoma mutungamiri webato vaNelson Chamisa kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiri webato. Mhuri yeZimbabwe yopemberera makore makumi matatu nemapfumbamwe nyika yawana kuzvitonga kubva kuvachena, asi rimwe gamba rehonde rusununguko richiti vanhu vachiri muhonde yekuti vabude muurombo. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyamina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.